manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri mbudzi 12/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vakwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana siyana muHarare. Asi vagari vekuchinhoi vanotadza kutora mari dzavo kumabhanga sezvo mabhanga anga asina mari. Vashandi vakawanda vekanzuro yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa neupenyu zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti vakwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana siyana muHarare, asi mamwe mabhanga akaita seCabs anga aine mitsetse mirefu refu. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti mabhanga mazhinji yanga achipa vanhu mari itsvayebepa ye$2 kunyange hazvo mabhanga aya anga achingopazana rimwe chete remadhora. Mumwe vakwanisa kuwana mari kubhanga reStandbig vaGoodwill Kapunde vati vafara zvikuru sezvo vawana mari yavo nenguva shoma shoma. Vati vanga vava nemwedzi inokwana miviri vachishaya mari kubhanga ravo.
Aiwa, ndiri kunzwa kufara chose. Ndaiti mari ndaiona kuna Nelson Mandela ndokwandaitora kuStandbig. Ndaitora zvakareruka, hanaumboita ndaita 6 minutes chete ndiwane mari. Handina kumukira. Ndikanyeba kuti ndamukira, ndauya manje manje vanangowana mari. Ndane almost ndane 2 months sinamboona kana mari. Ndisina kumboona mari. Saka apa ndatofara nokuti ndatotanga kutoita sei kuti iwanawo iko zvinezvi. Ndachipo $100.
Vapo Malunga, avo vanga vari pamutsetse pane rimwe bhanga vakamirira kutora mari yavo, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanga vava pedyo nekutora mari, vanga vamira kweawa imwe chete. Asi vamalunga vatiwo vachazonyatsopemberera kana vakwanisa kuwana mari yavo mazuva ose avanenge vachida, kwete zvemusi mumwe chete.
Takamirira mari asati aiwana kusvika takukwanisa kutora mari almost every day, every week, every hour. Tochitanga maikutsikana kuti mari yakudi yakuwanika, because parizvino kuti ndichatoti mari handichandaitoitora, ndakamira paline kuda kuti ndiipuwe. Saka inini handichandaziva kuti mari yakubuda here kana zvisati yakuwanika. An hour manje ndiri pano, chanzi chambofa kana chambohapuchetwa nazase mishini yakambenge yakambotonhora. Saka maybe yanga yakanganwa, saka yambonge ichigadzirwa gadzirwa. So we are just hoping kuti tine wana.
Ongororo yaitwawo neStudio 7 yaratidza kuti vanotengesa mari mumigwagwa vanga vatove nemari iyi mangwanani. Mumwe anotengesa mari mumugwagwa angoda kuzikanwa nezita rekuti Rigo audza Studio 7 kuti angawana mari iyi mangwanani, asi aramba kutaura kuti aiwana kupi.
Yatovako kunova tiri ndeva inotanga kusvika tisipa mani chenji acho. But my queens in the air who needs a batting of one word, my queens, but my boy, my nose as I write, yeah, Moon Street. As I'm not being good, I'm poor, but it's at one nuts. This is why I usually have good days, but one motive, but it's that Ubaza we do.
Mumwe zvakare anotenga nekutengesa mari mumigwagwa asina kuda kudomwa nezita ati nhasi anga angowana $2 emari yemabhondi iri yemusho pamwe chete $2 yebepa. Asi atanga asati awana mari yebepa ye$5.
Mari atawana macoins $2 nema$2 yebepa, asi ma$5 atisati aona.
Kunyange hazvo mabhanga anga achipa madhora zana panga guru renyika rinobvumidza kuti munhu atore madhora mazana matatu pasvondo roga roga. Vamwe vataura neStudio 7 vati vanoshuvira kuti banga guru rikwidze mari inotorwa pasvondo chero kusvika pamadhora zviuru zviviri, vachiti mari yavari kuwana pazuva haina zvainotenga. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo zvingarerutsa upenyu hweveruzhinji kana vanhu vakawana mari pasina kutanga vabhadhara muripo. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kubata gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya nezvekushekwa kwemari yebepa ye$5, vaMangudya vakaudza Studio 7 nezuro kuti vachange vachiisa mari izvishoma nezvishoma mumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo mabhanga sezvo mabhanga emuchinoi akawanda asati awana mari kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, kunyanga hazvo rakaparura mari itsva munyika. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumabhanga emuchinoi maswera musina mari sezvo mabhanga aya ari kuti akamirira kupiwa mari neRBZ. Mabhanga aya aitarisira mari iyi nezuro asi hapana chakaitika. Nhasi zvakare mabhanga aya anga akatarisira kuwana mari, izvo zvisina kuitika zvakare. Mukuru webhanga repost office saving bank kana kuti POSB muchinoi vaErasmus Matiza vati havasati vawana mari itsva kana yemabhondi notes kubva nezuro. Mashoko avaMatiza atsigirwa nevakuru vakawanda vemabhanga emuchinoi. Mumwe mugari wepapurazi rebhaguta riri pedyo nechinoi, amai Mezi Storm, avo vanobhenga nePOSB vati vanzi hapana mari uye havazive kuti mari ichauya riini.
Ivari kutaura kuti hanzi hatisi kuziva kuti inowanika riini mari yacho. Mari yacho hatasi kuziva kuti inowanika riini.
Mumwe mugari atadza kutora mari vapesa inyandoro vati semaonero avo bhanga guru renyika rakakurumidza kumedza kutsenga richada sezvo rakaparura mari itsva risina kugadzirira. Vanyandoro vati zviri kuita bhanga guru zvakafanana nekushevedzera muchato munhu asina kugadzirira.
Vanga kusina mari, vanga vasati varikuza mari, nekuti from what we had kubva pamusuwesvondo panews vanzi mari yako about 1 billion is going to be distributed. Ono kusina maybe shortage ye transport yekuisa mota kuno, but I think kana munhu akati kwaane muchato it means he is well prepared, all things are in place.
Vanyandoro vati vakatarisira mari kubhanga sezvo vanga vanzwa nekuchajwa mari yakawanda neEcoCash pavanenge vachitenga.
So you see that it's not easier because Kapuarao, you are going to charge a 60% of the connector, the EcoCash. Chakatika batangu hii, ono kusina, maybe shortage ye transport ye kuisa mota kuno.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reRBZ kuti sei risina kuendesa mari kumabhanga emuchinoi. Asi gavhuna webhanga iri vaJohn Mangudya vaudza Studio 7 kuti motokari dzemabhanga akawanda dzainge dziri pabhanga ravo dzakamirira kutakura mari iyi. Bhanga guru renyika rinoti rakaparura mari itsva iyi iri mumadhora maviri akabatana emakoini neebepa pamwe nemadhora mashanu akabatana ebepa senzira yekugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Apa Chigoriwa.
Vashandi vakawanda vekanzuro yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa neupenyu zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira. Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe vana mukoti vemuzvipatara zvekanzuro pamwe nemakiriniki vasiri kuenda kumabasa vachiti havana mari dzekufambisa, danho rinonzi rakanganisa kufambiswa kwezveutano muguta iri. sachigaro verimwe sangano revashandi vekanzuru reHarare Municipality Workers Union vaCosmas Bungu vanoti vashandi vari mugrade 5 kusvika mugrade 16 ndovari kunyanya kuomerwa neupenyu. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tingangoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka musiti vaHarare as a whole. In terms of my employees are in grade 5 to 16. I include that particular group of employee, my nurses. And it's to do with the incapacity in terms of Mahari Zavari Gutambira versus what is now obtaining on the market. Mahari Zavo has a change in the economy of Zimbabwe. So it's a cause of concern which needs urgent attention, and we've been paying attention to it through our deliberations, the city of Harare, as well as the Employment Council for the Harare Municipal Undertaking.
Saka zviri kureva here kuti vashandi vapinda pakurangwa mabasa zvakamira sei?
Situation iripo ndeyekuti in the majority of the workers, they are still providing a service to the residents. Although the situation is dicey, in that in certain instances, munhanenge asitonera mari even yebhasi kana kuti mari yekuti asiyire vana kuti vanodyei and whatever. And this is what we have been trying to impress upon the employer, that look, my employees are incapacitated, and it's quite an urgent issue which needs your attention as the employer to ensure kuti vakwanisa kuwana mari dzinoenderana ne the economic situation. But what has happened is that the employer now was not amenable to increasing, entering that agreement kusvika patiri today.
Saka mune tarisiro yekugara pasi here nekanzuro kuti mugadzirise matambudziko?
Nezuro taitoretine musangano watati nawo naiye mubati wechigaro wesiti Harare chief executive na finance director vacho na chairman weemployer party, Councillor Jacob Mafunde. The employee party is discussing over issue yoyo. Saka pakazobuda position yekuti kwete in the interim allow us kuti tiite regroup, tiite maconsultations edu. Then on Monday and Tuesday, munomararo kuNEC tokwanisa kuita the necessary meeting so that we resolve including issue yema salaries at 2019.
Vanga vari sachigaro verimwe sangano revashandi vekanzuro yeHarare reHarare Municipality Workers Union vaCosmas Bungu vashora vari parunare muHarare neStudio 7. Meya veguta reHarare vaHebert Gomba vanoti kanzuro yavo inozviziva kuti vashandi vakaomerwa uye iri kuedza nepose painogona kuti igadzirise mashandiro avo.
Munozvisa imi kuti nyika inoi haina kumira zvakanaka paupfumi hwenyika. So matambudziko arisangana nevashandi, matambudziko anotibata zvikuru, matambudziko atikusanganawo nawo tisu sekanzuro seinstitution. Saka yangova nyaya yekuchemera kune umwe ari kuchemawo muchifunga kuti umwe ane mari, umwe haana, umwe anayo, umwe haana. So matambudziko andiri kutaura nezvavaya ndeyekuti iyo kanzuro pachaya ine matambudzikowo ekuti haisi kukwanisa kuwanawo zvinoigutsa kubva kuvagari. Vagariwo vane matambudzikowo ekuti havasi kukwanisa kuwanawo zvinovagutsa kune kwavanoshandirawo. Kumakambani kunoshandira vagari kune matambudzikowo futi zvakare, nekuti ikonomi yacho inongobata munhu wese. Saka zviripo kupindura chaizvo maringe nekwese nenyama ndibvunza ndezvekuti hongu sekanzuro tikusanganawo nematambudziko atikusangana nawo. Matambudziko aya anobva mukushayiwa kuwana zvinogutsa kuti tingokwanise kufadza munhu wose. So vashandi vekanzuro vamwe vakanyora vakati vane kundikano yekuuya kubasa, inova kundikano yatakagara pasi tikaongorora. Saka pari zvinezvi tine mamiting ati kuita neutungamiriri hwevashandi kuti tione kuti zvibiki zvatingakwanisa kunga tichigadzirisawo ndezviki kuti vange vachibudirira kuuya kubasa. Pari zvinezvi vasi kuuya kubasa ndivana mukoti vanoshandira kumakliniki kwedu, vanova vatiri kukurudzira kuti uyai kubasa tinge tichigadzirisa matambudziko enyika yedu tiri pamwe chete.
Vanouya sei kumabasa vachiti havana mari? Mune urongwa here hwamuri kuvaitira hwekuti vakwanise kunge vachienda kumabasa?
Nyaya yeurongwa ndeyekuti mwedzi miviri yapfuura takakwanisa kuvapa $120 pamusoro pezvangu achiwana ne6% increment. Izvozvi tatiri kubika kuona kuti tingavape futi here imwe mari yekuti ibatsirikane. Pandaibva kuhofisi ndanga ndichisiya tichikurukura mari nechekuita nema 250 yekuti vakwanise kunge vachibatsirikana. So sezvanda taura kuti iyi haisinyaya yekuti kwandinoshandira ngakundipe mari. Inyaya yekuti nyika yedu haina kumira zvakanaka. Saka kana nyika isina kumira zvakanaka inotadza kumirira zvakanaka mushandirwi nemushandi. Saka haisinyaya yekuti kana zvinhu zvakwira toti ngatitarisei kukambani. Kambani dzadzoguma dzabroka futi zvakare. Nekuti ikonomi haisi kambani. Ikonomi haisi institution. Ikonomi haisi murungu waunoshandira.
Avanga vari meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murwendo rwavo rwekuenda kuAmerica, mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vanoti vachaudza mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti nyika yavo iite zvakawanda mukutevedza nekuzadzisa chibvumirano chekupedza kurwisana icho vakawirirana kuitira kuti Turkey itarwise Syria. Muzinda weCarter Center unoti ichokwadi kuti vakamboe mutungamiri weAmerica vaJimmy Carter vari muchipatara chepa Emerson University kuAtlanta uko vari kuda kuoparetwa kuitira kuti pabviswe zviri kunetsa muuropi hwavo. Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisa anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nemusi wechina vari kutarisirwa kuparura budget ravo regore rinouya. Asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga munyika hamuna kuwirirana kuti budget iri richaunza chovivi here kana kuti kwete. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutarisirwa kuparura budget remari inosvika mabhiriyoni makumi maviri nemasere. Vachitaura nebepa nhau resandemeo muzvinafundo Ncube vakati budget regore rinouya rinenge rakanangana nekuti hupfumi hukure uye rakasiyana nebudget regore rino iro rainge rakanangana nekuti vanhu vasunge dzisimbe. Mubudget regore rinouya vaNcube vanoti vanoda kuti zvive nyore kutanga mabhizimisi munyika kuwanisa vanhu mabasa uye kusimudzira vari kumaruwa. Asi vaimbova gurukota rinoona nezvemari muhurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC vatendai biti vanoti vakabva nako kumhunga hakuna ipwa.
Aha, pano chinobuda is just a waste of time because economy yata dambudziko reinflation. So Mutuli acho ane budget rine mabhiriyoni emadollars anosvika ma30 billion dollars pachiku budget kwapa pa imhepo inflation ukazokonverta 30 billion iyoyoyo to the exchange rate rekuma 20 urikutoona kuti ibudget re you know 1.5 billion ukozokombera kuti the original budget yegore rakapera yenge iri kuma 8 billion it means the economy yatoshiringa but iri kuexpanda mumhepo. Budget iri richatadza kuaddressa zvinhu zviri kurwadza vanhu veZimbabwe zvakafanira kuti maprize ari kukwira and ari kukwira nenyaya yekuti US dollar rakabviswa. This budget will not address that. Nyaya yemadhokotera ari kuzvingwa, nyaya yekushayikwa kwemari, nyaya yechitoro kwechikafu.
Mumwe muzvinabhizimisi vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vanhu vanhuve vanokwanisa kuvandudza zvinhu. Vamponda vati vari kutarisira kuti vanhuve vazadzikise chivimbiso chavo chekusimudzira vemabhizimisi. Izvi zvingaitwe sei? Vanotsanangura.
Ini ndingavati mamajors ekuva capacity to industry nekudevelopa yatinoti iyo entrepreneurial infrastructure. Nekuti entrepreneur vanhu vaya vanotanga mabhizimisi vanga vaine zvinovasapota zvinoti vakwanise kusimukira kuti kana ini ndatanga bhizinesi rangu nhasi ndinge ndichidawo advisory service, ndinge ndichidawo internet, ndinge ndichidawo office yekushandira.
Mutungamiri wezctu vapeter mutasa vanoti sevashandi havana zvavo chavari kunyanya kutarisira kubva kubhajeti iri.
Hapana chatiri kutarisira kuti chingabuda nekuti hazvigone kuti munhu akatanga dambudziko ratakatarisana naro ave futi anofanira kuti ari pedze. Hakuna chatichashanduka chatiri kuona chingaita kuti bhajeti rive necheringaunza. Upfumi hwenyika huri mumandondo, vari kutungamira hapana chavari kutipa chingaunza confidence.
Tavabvunzawo kuti vakambosumwa here kuti kwaita nhimbe yekuzeya bhajeti racho.
Vagara vasume vashandi havana basa nesu vashandi, vane zvavanenge vachifoita vachingofutirira vachiti vari kuconsulta.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanotivo chavari kuda kuti chigadziriswe inyaya yemitengo yoramba ichiita chamuramba mhuru. Ko panyaya yemutero wezvikamu zviviri pazana remadhora vamurefu vanotipa maonero avo.
Zvikutarisirawo zvakare kuti pamwe vachaita relief panyaya dzezvetax. Handi munoziva kuti kune 2% transaction tax iri kutora mari yakawanda chaizvo kubva kumakambani nemaindividuals, vanhu vanenge vachitransacta. Nekuti hakuna cash yakakwana munyika, saka vanhu vazhinji vanosevenzesa electronic means. Saka iyoyo tax inobata vanhu vanenge vachiswipa kana kuita EcoCash kana kutumira mari nemaelectronic means, maRTGS transactions aya. Saka tikutarisa kuti dai vakatiitirawo relief ipapo.
Asi vamuponda vane muonero wakasiyana.
2% kuti ikuomesera vashandi handingadaro zvangu. Inorwadza itax yagara ichirwadza. Musho iwo unoizeko kublessing kuamerica kuti munhu yeke anofanira kutobhadhira tax. Zimbabwe problem yataita ndeyekuti makambani edu nemabhizinesi akawanda aya tinoti informal, yekuti vanhu vakawanda havachina mabank account and havadeclare revenue yavo kana income yavo and havaiti maaccounts avo zvokuti vanobhadhira tax kuzimbabwe. Hazviitiki izvozvo. Chiri kunetsa ipapa ndochinozoreva kuti government ina masocial services anofanira kuprovide, atingati health, education, roads, infrastructure, mvura, zvinhu izvo zvinokwanisa kufanira kuiswa, but mari yacho inobva kupi? Mari inobva kutax. Ingangozi iri kurwadza, asi mukatarisa mabhanga ezvokuti ari kutenderera Zimbabwe yese, yatingati public system transport, yadzoka zvakare blessing inoziva patakura yanga iriko. Izvozvi yatanai iri tofainidzwa ne 2% tax yatiri kutaurwa iyoyoyi.
Kunze kwekuparurwa kwebhajeti nemusi wechina, veruzhinji vakamirirawo kuona kuti nhengo dzeMDC dzichabuda here mudare reparamende dzichiratidzira zvakare kusacherechedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo dzinoti vakasarudzwa zveukopokopo. VaMnangagwa vari kutarisirwa kuti vanenge vari mudare iri panenge pachiparurwa bhajeti navanxuve. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuwanikwa kwemari mumabhanga akasiyana-siyana. Oh, good.
Yeah,
kuHarare ndo kwatoda kuti timbonyatsonzwa. Kuri kufamba sei kuHarare uko?
Ah, kuHarare kuri right. Ndakanga ngachimbopiwo mari mabank meso ma. Tatombogedo kuseni kwedu kwato bank sako tikaitiwo zveshuwa ma marinyowani.
Nyatsoti tsana ngurei kuti zvafamba sei, mashika pa banga mukaita sei, mukaita sei.
Nasi tato shamitiko pa banga, tinambo mirangu yakatika tangoti bengi richivhura vanhu vatatotanga kupiwa mari. Sekwedu tinowanzo shamisa makadzi ma credit cards, tanchikuenda pana tira kune kadhi rako swipe kupiwa mari yako.
Mhm.
Tanchikupiwa ma $50, ma coin ma $2 manyowani.
Mhm.
Ndoda chipiwa. Pamwanga chipiwa ma $2 paper, but majority yapiwa ma coin.
Saka pane zvimhinga mpinyi zvamasangana nazvo here ndezve?
Kubhenge hakuna zvimhinga mpinyi zvatasangana nazvo, but vanhu vanakunyatsofara tanitarisira kuti sezvo iri mari yanzi yaiswa musystemu yakati wandei, uye zverinyowani tanitarisira kuti vachatikwidzirawo withdraw from $50 kuendawopa mari iri nani, but mari yacho haina kuchinja, tichingopiwa ma$50. Twitch50 yacho haisi kukwanisa kana kunotenga 2 liters yemafuta, saka dambudziko racho harisati rapera.
Aiwa, tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na mukoma Munyaradzi, ndiri kuJoburg.
Taurai tinzwe mukoma Munyaradzi.
Hai, taonawo mari ichipuwa vanhu tikafarawo nazvo chaizvo, asi tisingazivi ndekuti ichanyatsokubatsira here, nekuti tinzwa kuti panga paine matiu akati wandei, saka tomboona kusvika mangwana kana mazuva maviri kuti zvicharatidza kuti mari ichange ichiuya yakawanda here, kuti vanhu vabatsiridze.
Pane hama dzenyu here dzaiendawo dzichinopiwa mari idzi?
Ndakati tinombotaura nasekuru wangu vari kukumusha vachiti vamira mubhengi kuda semaawa anokwana kuita maviri nekudimbi.
Mhm.
Kuti vawana mari vazowanawo $200. Havana kupuwa hese yavanga vachida, havana kupuwa hese yavanga vachida, asi vazowana $200. Saka vanotarisirawo kuti mari iyoyo vachaishandisawo kunyanya nyaya dzetransport dzekuti vaende kubasa. Vacho vachaishandisa panyaya dzetransport ivo nevana vechikoro kuenda kubasa kachikoro, hakuna zvinhu zvavanotarisa kushanda, nekuti mari iyoyo kukwira kuita zvinhu, saka yange ichishanda zvakanyanya kukosha, zvakaita setransport kuti varambewo vachimira kubasa, vachienda kubasa.
Inini ndini Marvelous Mhlanganyahuye, ndiri muWashington.
Kwazwai, mburi ya Zimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndino kokai kutimbine mchirongwa chedu, chewe chidiki, che The Connection na 8pm. Nasi mchirongwa, chukutariza kuipa kwa kaita uori. Uo, hurumende yawa Emerson na Mnangagwa, yaka vimbisa kuruisa. Mchirongwa ichi, chichange chukutariza kuti uori uu, uri kuviringa zvakadi budiriro yewe chidiki, mnyaze ufumi. Kana mchida upi na mchirongwa ichi, shandisa ya WhatsApp pa number zinoti +1 202 465 0318. Mburi ya Zimbabwe, ngatisangane ipa chirongwa The Connection na 8pm.
Kambo andiro dambudziko kubva kuna mushakabvo Oliver Tukumtukudze. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisira musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vakwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana-siyana muHarare, asi vagari vekuchinoyi vanotadza kutora mari dzavo kumabhanga sezvo mabhanga aya anga asina mari. Vashandi vakawanda vekanzuro yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa neupenyu zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika disenda baku VOA ndebele.